mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu gunyana 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dr. Peter Magombei vaanowanikwa vobva vavharirwa paHarare Central. Vakawanda vanobatwa nechirwere chemanyoka parufu rwava Mugabe. Tichanzwa zvinobva kwamuri mivateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafanobata chigaro chasachigaro eZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Peter Magombei, vakavharirwa paHarare Police Station mushure mokuwanikwa kwavo kunyabhiri nezuro. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti Dr. Magombei vari kurambidzwa kusangana nemagweta avo. Dr. Peter Magombei vanonzi vakapambwa nemugovera wapfuura nevanhu vasingazikanwi vakazowanikwa nezuro kunyabhira, asi vachibva vatorwa nemapurisa vasati vatorwa nemapurisa, Dr. Magombei vakataura neStudio 7.
Mungatitsananguriro kuti manga muri kutsvagwa nevanhu vazhinji, vamwe vanga vari vachiratidzira muHarare nedzimwe nzvimbo vachikutsvagai. Muri kupi pari zvino? Zviri kufamba sei?
Pari zvino ndiri kunyabhira. Ndakamirira kuya kuzotorwa nemakolegi angu ekuZimbabwe Hospital Doctors Association nemapurisa as well.
Pari zvino makakuvara here, uyezve manga muri kupi kusvika pari zvino?
Pari zvino I can't see any obvious injuries. I'm just having my generalized body pain. I don't know where I was and I barely recall anything.
Okay, if I may just ask you in English, is this really Dr. Peter Magombe?
Yes, sir, this is Dr. Peter Magombe.
Dr. Magombe, munani pari zvino kwamuri ikoko, uyezve matimi mimi makamirira kuti mutorwe, makwanisa kufonera munhu here? Zvafamba sei?
Pandabatidza foni ndavandatanga kureceiva makozi makolegi angu akazvipira kuti anouya kuzondikwandinehendiri, saka vabva vati vari kudrive vari kuuya kuzotitora.
Foni yenyu manga muinayo here pesa apa kana kuti mazoiwana sei? Zvafamba sei ipapo?
Andizi ndangoona ndinayo.
Vamagombei, vamwe vangada kuziva kuti makakuvadzwa here, zvakamira sei, muri kunzwa sei pari zvino? Imi sachiremba mungati diagnosis yenyu yamungazvipa ndei kuti chii?
I honestly don't know. Kwanzinge kwahura izvirumi handingazivi diagnosis yandingazvipa ndei kuti chii pari. Handisi kuona pandakakwara sitirikungotzwa kurwadza mwiri.
Mm-hmm. Pamawana apa maitwa kukandwa here, mamuka muri pasi here, mazopatika maita sei?
That's the part I'm really so vague about. I think I need time to recall.
Mm-hmm. Yeah, let me just ask you that question in English. Do you know whether you were actually, you know, like how were you dumped? Were you what condition did you find yourself in when you could recall your senses?
I don't know.
Right. If I can put it in other words, how far can you remember? What's the last thing you can recall? Remember, you did call some people to say this and this has happened to you. What's the last thing you recall?
I remember being in a basement of some sort, being a little cuted at some point. That's what I vividly remember. I just don't know.
Tiri ipapo Dr. Peter Magombei, muri kuti mimi zvii zvamakapedzisira kuziva zvamungati mimi ndezvipi zvamuchiri kurangarira pane zvamakasangana nazvo?
Pane zvinhu hapana zvakawanda zvandiri kurangarira. Ndorangarira yatambe like best man. If you've been a best man before, I think Kaseta Kachokane the best man set up and being not trying my game, but I render it by anything besides that.
Maybe if I may just come in there, Dr. Peter Magomben, you've been missing for several days, and some people may say maybe it's someone impersonating you. I mean, like, how do people know that it's really you?
I honestly don't know how to truly identify myself. But Dr. Peter Magomben, I work for Malawi Hospital.
A lot has been happening since your disappearance, and the government has said that it's doing all it can to find you, and that it's probable some other people, not the government, who could have done this. And there's the other doctors, your counterparts, your colleagues have been marching, demanding your release. What can you say about the people who allegedly abducted you? Who do you think they are? What did you see? The type of vehicles they were driving? Anything you remember?
I don't remember anything, and I don't know who was behind all that. But probably the people who threatened us before and who sent us some threatening messages.
Okay, what was the last message that you received as a threat, if you can just recall that? You mentioned about a message which you received before you were abducted.
You mean what transpired before I got abducted?
Yes, the last message you received on your phone that you can recall.
The last message is on my phone?
Yes.
Nothing.
Dr. Peter Magombei vachitaura pachirongwa cheStudio 7 cheWomen's Roundtable neZuro. Masangano akawanda kusanganisira bazi reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa reMDC North America anonzi acharatidzira kuUnited Nations muNew York kutangidza nhasi chishanu. Vanoona nezvekurongwa kwemabasa muMDC North America vaNick Mada vaudza Studio 7 kuti kuratidzira kukuru kuchapeko nemusi wemigovera apo zvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kwakasiyana-siyana kwakaita sekuCanada nemamwe matunhu muAmerica akaita seCalifornia neTexas zvinenge zvichibatsirwa kuratidzira nemamwe masangano anoda kuvheneka zviito zvehurumende yeZimbabwe zvikuru sei kupambwa kwevanhu nokuchorwa kwekodzero dzavo. Tabata vamada kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Zvirongwa zvatinazvo ndezvekuenda kuUnited Nations kwatagara tichichema international stage kuti hurumende yedu inotidzvanyirira sezvizvarwa zveZimbabwe. Tanga takaronga izvi nezvanga zvichiitika kubva kuna January, kubva kuna August, kuma adoptions ari kuitwa akasiyana-siyana munyika yedu yeZimbabwe. Pauya nyaya ya Dr. Peter Mugombei, inyaya tatabatanidzazvo pamusoro pazvo kuti zvinhu zvimwe chete chizvarwa cheZimbabwe. Saka ndozvinhu zvatinoda kuchema kuInternational Stage yeUnited Nations kuti humbimbi ndoga une hurumende yedu hauna kukodzera kuruzhinji rwevanhu. Ndozvatiri kuronga kuti tiende kuUnited Nations tindopasanura kuti humbimbi ndoga werizhimu yezano hatichaida zvachose. Saka tiri kuenderera mberi kutanga Friday. Saturday is the biggest day because vakawanda vanenge vachifamba mangwana, but tinenge tiriko kubvira mangwana Friday. Tinenge tatanga chirongwa chedu chekuratidzira vamunangagwa nerizhimu yavo yezano PF.
Chii chimwe chamunotarisira kuti muchaita pakuratidzira uku?
Zvatinorakidza, ticharakidza zvinhu zvakati wandei. Ticharakidza kuurawa kunoitwa vanhu zvatinoziva zvese mavi11 kutaura zvese zviri kuitika vanhu vari kupambiwa vanhu vari kushudwa nemasoja kufamba kunoita masoja achirepa vakadzi zvinhu zvatinenge tichirakidza izvozvo tiri pamberi peUnited Nations
kune avo vanoda kuuya kuzokubatsirai munoti vafambe sei
kune vose vanoda kuuya zvizvarwa zvezimbabwe shamwari dzedu nevanonzwa tsitsi nekutambura kwezvizvarwa zvezimbabwe tinovati ivo ngavagugule adiresi yepaUnited Nations vanotiona takazara tiripo vanoona maflags edu achifuraya etifumast and they will see us right in front of the United Nations building. That is the only place, spot, that they can easily identify us. Let them come Friday between 10 and 4 p.m. Friday and Saturday. We are going to be there in full force.
Muchakwanisa here kutaura kana kuti kuona mutungamiri wenyika vamunangagwa.
Tine chino chakakurisisa chekuona mutungamiriri vamunangagwa. Tinoziva kuti vanoti avoida kusangana nesu nekuti toziva kuti izvozvi zvipane hurongwa huri pamusoro hwevanhu vavo vakavamiririra vari muno muAmerica nevari kuCanada. Asi tinoziva kuti isu savatibvumidze nekuti tatotaura nevamwe vavo kuti tinodawo kuenda kundoona vanozviti president veZimbabwe. Zvikanzi pane marestrictions ekuti vanhu vange vachipinda. Saka totoziva kuti vanototiziva kuti tiri vanhu vemusangano weMDC kunyanya sezvo. Saka havatibvumidze kupinda imomo. Izvozvo zvinorakidza umbimbindo uga hwacho wekuziva kuti tinotaura chokwadi.
Vanoona nezvekurongwa kwemabasa eMDC North America vaNick Mada vari parunare kuPennsylvania neStudio 7. Vanhu vanopfuura zana vakabatwa nechirwere chemanyoka mushure mokudya chikafu parufu rwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kwaZvimba. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vazhinji vevanhu vakarwara nemanyoka vakarapwa pachipatara chefadha Ohia icho chiri pedyo nepamba pavaMugabe. Mumwe akarwara nemanyoka ndimuzvari Eliza Kasamba, avo vanoti vakarwara nemudumbu mushure mekunge vadya nyama yavanofungidzira kuti yakabikwa nesoda kuti ikurumidze kuibva.
Parikuisa nyama nekiri soda tikasike kuibva ibva turi kuturuku.
Muzvari Kasamba vanoti vanhu vakanyanya kurwara vainge vari vechikuru.
Chikuitika mudumbu macho hamusikumira. Vanhu vakawanda vakakonda ndoda machembera aivanzwira tsitsi kwashata enotokanonokapinda mutoireti aigara panze.
Mukuru anoona nezvirwere zvekutapuriranwa mudunhu remashonaland west Dr. Gift Masocha vanoti vanhu vanosvika 40 vakarapwa manyoka pachipatara chefadha Ohia mushure mekudya chikafu parufu rwavaMugabe. Dr. Masocha vanoti vari kuongorora kuti chii chakakonzera kuti vanhu varware nemanyoka, asi vanoti pari zvino vanhu vashoma vachiri kuuya kuchipatara vachirwara nemanyoka kuzorapwa.
Kuchisina vanhu vakapera kutisesa manevo.
Asi Studio 7 yakaverenga vanhu 121 vainge vari mumutsetse wekurapwa nevaitakurwa nemotokari kubva pamba pavaMugabe vachiendeswa kuchipatara chefadha Ohia. Ndakamira Studio 7 kwaZvimba, ndine Ata Chigoriwa.
Vatereri, tinoda kukuzivisai kuti isu veVOA Studio 7 takabatana neMedia Center tichange tiri kuchinoi kuMashonaland West Province uko tinenge tichikurukura nezvematambudziko ari kukonzerwa nenyaya yemakomba ari kusiya acherwa nevanhu vanenge vachitsvaga goridhe. Hurukuro iyi tichange tichiitira padiocese of Chinoi Pastoral Center. inotanga nenguva dza 10 mangwanani kusvikana 12 masikati. Tichange tichitaura nemi vagari uye vemasangano akaita Federation of Miners uye nevamwe vanovanyanzvi munyaya dzezvekucherwa kwezvinhu nevamwe vachange vachibva kuEMA uye ve Small Scale Miners Association. Ini Blessing Zulu ndinenge ndiripo pachirongwa ichi.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Financial Gazette rinoti Reserve Bank of Zimbabwe riri kugadzirira kudhinda mari yakawanda kuti ripedze kushomeka kwemari munyika. Financial Gazette mekare mune nyaya inoti mari inodikamwa kuti mhuri irarame yakwira nezvikamu zana nemakumi matanhatu nezviviri kubva muzana, kana kuti 162%. Daily News mune nyaya inoti Zimbabwe Election Support Network iri kukurudzira hurumende pamwe chete neZimbabwe Human Rights Commission kuti vaongorore kutengeswa kwemavhoti kunonzi kwakaitwa musarudzo yekuGlenview South pamwe chete nedzimwe sarudzo dzakaitwa kubva muna 2018. Chronicle inoti nyaya inoti kanzuru yeguta reBulawayo ichavhara mvura nhasi namangwana isati yatangidzazve kuita zvekugova mvura, ichivharavhara mvura kwemazuva maviri maviri nemusi wemuvhuro. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Studio 7, uyai along High Green Road muone zvikuitwa vanhu vari kurohwa, instead yekuti vanhu vanongonzi move on ibvai, asi mapurisa riot iri kurohwa vanhu, hatizoti chavari kuvarovera chii. Although vanga vakangogara zvisiri pamutemo, munhu afanirwe kurohwa asi anofanirwa kutaurwa kunzi buda utame nezvinhu zvako ibvai papa, then iwo wechidemoresha manje wechipunza havo dzimba, kwete kurohwa. Madzimai ari kurohwa zvisingaite nemapurisa along High Green, makangobva paroundabout yekuenda kuwadzana muna High Green padhuze nechikomo. Studio 7 manyai muone zviri kuitwa ikoko nemapurisa ezanpf, kwete egovernment ezanpf, nokuti nyika ino iri kutongwa nezanpf haisi kutongwa negovernment. Iwo vamunangagwa ndi vari kupa maauthorities yekuti vanhu rowai, mapurisa rowai, tanzwa vanhu vari kurohwa. Inini hangu ndiri just ndakangototarisa izvozvi, ndakatarisa vanhu vari kurohwa. Studio 7 manyai muone zviri kuitwa kuno kuwadzana kukorobhura along High Green Road, makangobva paroundabout mateedza road yekuenda kuHigh Green, muone zviri kuitwa vanhu ipapa. We full pit, thank you so much, bye bye.
Makadi vashamarari veStudio 7, ini ndonzi ndoitwa Cleopatra, ndiri kuno South Africa Petersburg. Ndiri kurwadziwa nenyaya yadhokta wakashayikwa kuZimbabwe. Zvinorwadza, zvinoshungurudza kuti hatizive kuti vanhu ava vanofunga sei, vanofunga nepai, nekuti hazvingabudi kuti munhu anofunga chaiko otora ondouraya dhokta. Izvinhu zvakashata, ende nyika yacho vari kutoendesa kumaweri. Iko zvino vanhu vacharapwa muzvipatara, ivo vakuru vanoziva kuti vanondorapwa kuzhe, saka vakuomesera isu nyika. Titotiwo kuvanhu vemuZimbabwe, dai muchifunga seni, ngadai muchivhota pamunoziva, tarirai vamunovhotera ndovari kukonzeresa maproblems. Vamwe vari kutaura, ndanzwa pataurwapo vachitaura kuti MDC ndoipuwa masanction, asi hazvisizvo. Vakuru vedu ndovanofungawo pfungwa dzavo, ivo zvavo zviri kuita. Ngatiregei kutenga chingwa, hamusi kuziva pekuvhotera zve, saka chingwa isu tongotenga chingwa. izvo zvitiri kunovusa kuti tiri kutambura tichishungurudzwa asi hamuoni mushungurudzwa kwenyu gadzirisai nyika vakuru vamunangagwa tokumbira mugadzise nyika
Tumwanding Studio 7, I'm so very happy. Nekuwanika kwaita Dr. Uyangaka abductwa. Shua taka isko ma groups, different many groups, ekuna mata. Because only yanga ya kuna mwari, kwete physical. Ema doctors, aifamba achi protesta. Tinozvitenda futi asi ini ndiri kutenda mwari mazvita nekuoneka kwake haingaiti nyika ba vanangu yekuti vanhu vari kuabdaktwa vanhu vari kurawa ukudzara ngenzara ha ndiri kuchema kandi kuti mwari mazvita mazvita nyunyoka yekubereka inorwadza Mwari kabuitire zvakanaka, kabuitire zvakanaka, aite restore back the healthy. Ne wanhu vanga vakaabdakita, dai mwaziya mwari, maisanaro. Ukaziya kuti ko ari mwana wangu, haumbonaro. Dai tangona kuziya mwari, I mean you the abductors. Ziwaiwo mwari, ziwaiwo mwari. Asi tinotenda nekudzoka kwaPeter. Didi gogo masvita.
Ndodangotanga nekukwazai mose vachamariri vestudio 7 ndichiti makasimba here ndinotenda nenhau dzamunotipa everyday. Eish, ini ndiripo hangu pakuchema nenyaya iyi kungopambwa pambwa kuri kungoitwa zvizaro zvizvarwa zveZimbabwe. Hangochemawo kuti varume ndiri kuda kuchemawo ndakadai so ndiwedzerewo mari wakutotorwa wakutopambwa kudai varume ingava nyika here. Ndoda kubvunzawo kuti ndozvakarwira here vana sekuru vedu ndozvavakabatira pfuti here kuinda kuhondo. Maticha edu asi kuva mari vanova ivo vanhu vanotipa fundo yekuti tigova neramangwana rinani. Madokta vacho vanotirapa vari kunyimwa mari havasi kupuwa vakati vanyunyute vanoshungurudzwa futi. Ingava nyika here iyoyo vanhu ingava nyika here. Aiwa iwa aiwa aindi kokoko gakungorwiwa kazviperezve gatingobata pfuti dzacho zvipere nyika yakuda kusunungurwa ishi nyika yakuda kusunungurwa itarira nyakanyaka dzaita mumudzaidza dzamunyika hakuna chiri kufamba hakuna kana chima getsi mvura hakuna nyika yakudzokera kuinda pasi kufotota ndopaunonzwa munhu achitaura kuti 2030 ndee ndichipo unenge uchipo uchitei chinchaunoita chine musoro chauri kuziva.
Makadiko pa Studio 7 apo ndoitawole smart njanji ndiri pa South Africa ndoda kupindura ava vachirumhanzo ava vanoti zvirango zvakakonzerwa neMDC haitai semunhu mukuru munoti MDC ndoine kutuma kuti mufambe muchirova vanhu mudzimba dzavo usiku tuma masoja tabasa kufamba achirova vanhu mudzimba vakarara vamwe muchivapamba muchienda navo muchidii vamwe zvese zvamunoita izvo iye MDC inenge ichikutuma itai sekuti muno vanhu vanofunge plus izvi zvekuti kwai dare pamusoro rabvumidza kuti madhokota aratidzire izvi hazvinakana nebasa handi vamunangago vanoziva kuti kuratidzira kwemadhokuta hakuna vachamisa mukati vamunangago vanoramba vachamisa handi vanoziva kuti mavhuta havana kuhwina vanoziva kuti ruzhinji rwezimbabwe rwese runoda vachamisa saka kana pakaratidzirwa zvina vachamisa mukati vanotya kuti zvinobva zvabuda pachena kuti ndezvoshuwa mavhota vanhu akavabirira nyika dzese dzichaona kuti ah vanhu ava zvavari kuita navachamisa zveshoka mavhota ava ndakavabirira zveshoka ndozvavanenge vachingotya kwete kuti mozoti kwai havamunaka variratinya kuti madhokuta abvumidza kuti aratidzire saka munyika makasununguka zvine musoro izvozvo.
Avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika.
Direct from Washington, the voice of America.
Tombotarisa zvatika kune dzimwe nyika. Ongororo yakaitwa neUnited Nations inoratidza kuti nyika dzemuAfrica zaka sarira sure zvakanyanya mukudzikisa uwandu hwevana vanofa vachangozvarwa. World Health Organization pamwe chete ne United Nations Children's Fund zvinoti kurwisana kushaikwa kwemapazi ezveutano akasimba neurombo ndizvo zvimwe zvinokonzera kufa kwevana vachangozvarwa. Mutungamiri weSouth Sudan vaSalva Kiir nezuro vakaita munamato mumuzinda wavo vachivimbisa kuumba hurumende yomubatanidzwa mwedzi wambudzi usati wapera. Vake vakaudza mauto nevasori vavo kuti varege zvokubira vanhu vakapakata pfuti. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro takakudzai pamusoro pekuputa forgia iya inonzi e-cigarettes kana kuti vaping. Nhasi bazi rinoona nezvekudzivirira kwezvirwere muAmerica reCenter for Disease Control rinoyambira vanhu kuti varegere kuputa forgia yorudzi urwu richiti riri kuongorora zvakadzama zvirwere zvemapapu zviri kubatwa nevanhu vanoputa forgia yorudzi urwu. Pari zvino vanhu vasere vanonzi vafa uye mazana mashanu nemakumi matatu evanhu vanonzi vakawanikwa vaine chirwere chemapapu chavanofungidzira kuti chinokonzerwa nefodya yorudzi urwu. Jaya guru baba Harare, the reason why sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Dr. Peter Magombei vavharirwa paHarare Central mushure mekuwanikwa kunyabira. Vanhu vanopfuura zana vakabatwa nechirwere chemanyoka parufu rwavamugabe kwazvimba. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai chimwezve chirongwa. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichiti moswera zvakanaka.